Manera kanaka muriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo, mbudzi 5, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP rinoti riri kushushikana neuwandu hwenyaya dzine chekuita nemhirizhonga uwo uri kuramba uchikwira munyika. Vanachiremba vezvipatara zvehurumende voshushikana nekuramba zvinhu zvoparara muzvipatara. Anglican Church inovaka kiriniki kwamurehwa senzira yekurangarira vabvui vashanu vakafira mutsaona yemotokari mudunhu iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP rinoti riri kushushikana neuwandu hwenyaya dzine chekuita nemhirizhonga uwo uri kuramba uchikwira munyika. Mugwaro raraburitsa sangano iri rinoti muna gumi guru nyaya dzekutyisidzirwa nekushungurudzwa kwevanhu dzakakwira kusvika pazana nemakumi masere ane pfumbamwe kubva pazana nemakumi manomwe nesere muna gunyana. Nyaya zhinji dzinonzi dziri kuitika uye dziri kubva mukushungurudzwa kuri kuitwa vanenge vanyoresa kuvhota avanonzi vari kumanikidzwa kusarenda nhamba dzemarisiti avo. Asi ZPP inotiwo iri kufadzwa nemashoko ekuti Zimbabwe Electoral Commission yakatambira zvinyunyuto zvayo izvi uye yakasvitsawo nyaya idzi kumapurisa izvo zvaakuita kuti vari kuita izvi vatorerwe matano. Ngatinzwei hurukuro yataita nhasachigaro weZPP vaOK Machisa.
Kukwira kwaita nhamba iyoyi kuri kukonzerwa nenyaya yebiometric voter registration yatinayoyi yekuti vanhu vari kutora mutemo vachiuyisa muhomwe dzavo. Zvikuru avo vatingati vanofungidzira kuti vangatyikidzire vanhu kusvika panhano yekuti vazovhotera mapati avanoda. Asi regai nditi kumhuri yeZimbabwe, patiri iko zvino hapasi pakuvhota tichiri kuregista kuti tigozoenda kunovhota. Kune vari kutyikidzira vanhu vanoti kana vaenda kunoregista kuvhota voti tipei nhamba dziya dziya dzinenge dziri pakasliti atingati yatingati sisi pachirungu serial number. Izvozvo kutyikidzira kuri kunze kwemutemo.
Ivo vemapato ezvematongerwo enyika vari kupomerwa kuita mhirizhonga, muri kumbowanawo here divi ravo panyaya idzodzi?
Hai, tinovaziva vari kuita. Vamwe vanowanikwa vakati wandireiti bato riri kutonga, vamwe vachiwanikwawo vari kumaopposition. Zvakangobvengana zvengana, asi tati tikurudzira chose kuti nyaya idzodzo ngadzibatwe. Vanhu vanotorime matoni anokwanisa kutora mapicha evanhu. Torai munhu achipicha munhu ari kunyora zita remunhu, mutitumire muone zvatinoita. Vanhu vava tirite vatsvaga nemazita matsvuku, vari kutsvagawo nemazita matsvuku nezvecho, nokuti hazvibvumirwi kuti munhu atyisidzire munhu zvikuru kapanguva yatiri inoi.
Matunhu api ari kunzi akakwira nyaya dzemhirizhonga?
Atikatarisawo kunzvimbo dzakafanana nekunana Midlands ikoko kunana Gope zvinowanikwa zviripo. Mukaendawo kunana Masvingo zvinowanikwa zviriko. Kunana Bhikita ikoko mobudawo moenda kumanikaland. Vanhu vari kutidzini muHarare muno matiri vatoripo, vari kutenderera vachizama kushikudzira vanhu vachiti tipei maserial numbers iyayo.
Vanga vari sachigaro veZimbabwe Peace Project vaOK Machisa vari parunhare muHarare neStudio 7. Vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende vanoti vari kushushikana zvikuru nemamiriro aita zvino muzvipatara izvo vanoti zviri kuramba zvichidzikira pasi. Mutungamiri wesangano ravana chiremba vehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Edgar Munatsi, vanoti chiri kunyanya kutambudza vana chiremba inyaya yekuti varwere vari kufa vashaya mishonga sezvo vazhinji vacho vachinzi vazvitengere mishonga kana vachida kurapwa. Dr. Munatsi vanoti dzimwe ndufu dziri kuitika muzvipatara dzaikwanisa kudzivirirwa dai mishonga yaiwanikwa muzvipatara zvehurumende pane kuti hama dzemurwere dzinzitsvagai mishonga.
Iroro idambudziko guru riri muzvipatara kuzvipatara zvehurumende kuti hurumende haisi kuisa mari kuzvipatara zvekuti kutengwe mishonga ingashande kana zvakaemergency amuri kutaura iwayo, nekuti nguva zhinji chero iri emergency hama dzemurwere ndodzinotozonditsikazanzi endai mutitengerewo chakati endai mutitengerewo chakati. Apa dzimwe nguva munenge muchimhanyisana nenguva yekuti munhu ararame makamirira kuti vaenda vaya vadzoke. Saka hazvisizvo zvataiziva muzvipatara zvehurumende zvekuti vanhu vaienda vachinobatsirwa zvekuzobhadharwa kwemari zvaizoonekwa ati munhu achirarama. Iye zvino yangova nyaya yekuti ane mari ndo anorarama.
Saka iyo hurumende chikonzero chikuru chiri kuitawo kuti kundikane kunge ichiwanisa mishonga iyo yemuzvipatara?
Hurumende iyo pati zvavanoti havana mari. Kana tichitaura nevakuru vezvipatara izvi, vakuru vanoti isusu tikakata kuti vanhu vanotenga zvinhu zvavo zvinoreva kuti taakutovhara mukova wezvipatara, nekuti hurumende haiunzi mari, even mari dzinenge dzakatarwa pabhajeti dzekuti dzichaenda kuzvipatara zvakati hurumende haiendesi mari dziya, nekuti vanenge vachiti hatina mari yacho. Hamene kuti inenge yadyiwa here kana kuti vanenge vataura mari dzavanenge vasina, hatichaziva.
Imiwo sevashandisa vana chiremba maimbochemawo nenyaya dzemabatirwo amunoitwawo kumabasa zvakamira sei?
Dambudziko guru ratinaro izvozvo sevashandi nderekuti mari dzedu dzatinotambira hadzisi kutoreka kumabhengi. Chero ukaenda kumabhengi kuyawo unotora nguva yakareba kuti upiwe mari shomanana, nekuda kwekuti mari yekuamerica yemazhinji ari kutengeswa. Kana munhu achida kutowana mari iyo yekuti nekuti ndo inochengeteka inogara iri kuludza vari, unenge wakutotai kutenga ende salari iya inobva yadyiwa nepakati, unosara wangu bata chipenga chemari yawaifanange wakatambira. Saka idambudziko guru nekutiwo even mitengo yezvinhu zvekushandisa mudzimba zvakafanana nemafuta, sipo, shuga iri kukwira zvakanyanyisa muzvitoro zvisingaendani nemari dzinotambirwa nemashandi. Saka ndiyo nyunyuto huru ine vashandi vehurumende izvi, nekuti mari dzedu dzaakudyiwa nemuchenje dzakagara mumabhengi.
Vanga vari mutungamiri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende Dr. Edgar Munatsi vari parunhare neStudio 7. Mazana nemazana evatendi vechechi yeAnglican muZimbabwe svondo rapera vakaungana mudunhu raIshe Mangwende kwaMurehwa vachipemberera kuvhurwa kwekiriniki yakavakwa nechinangwa chekurangarira vabvuyi vashanu vakafira mutsaona yemotokari pedyo nenzvimbo iyi mugore ra1997. Kirimu Dzamiri weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
Vanhu vakaungana kwaMurehwa svondo rapera vakabva munzvimbo dzakasiyana siyana vazere nemufaro rwekuyemura vamwe vavo vakafa mutsaona makore makumi maviri apfuura. Imwe nhengo yeAnglican vaLanton mupfuuri vakati Charles Itaitekerwa, Thomas Dzikiti, Lazarus Paspanudzwa, Alfred Muramba naSamuel Tawabiru Mudiwa vakafa vachibva kumutemwa Leprosy Center kwaMutoko vaenda kunopa mbatya nechikafu kuvanhu vanochengetwa panzvimbo.
Chikurusa chataunganira zuva ranhasi panapa paStrand Place eMangwende pane chiitiko chakaitika 1997 naNovemba pakashayika wabvuyi vanokwana kuita vashanu. Vashayika vashanu vanhu vakazoona kuti vamwe wacho vazoshayika nenyaya yekuti pashaya yehope neukasika chipatara chiri pedyo, zvinova zvakaita kuti sevabvuyi boka rakaronga reAnglican kuti vaite nonzi hour make, meaning Anglican wabvuyi memorial clinic, vaine muono wekuti izobatsira community.
Mukuru weAnglican Church muZimbabwe Bishop Chad Gandia vakati kiriniki yeAnglican Wabvuyi Memorial ndeyekutanga mudiocese reHarare. Vakati vanhu ava vakashayikira pedyo nemission yekereke yavo sezvo vasina kukurumidza kuwana rubatsiro mushure metsaona iyi.
Izvi vakatsakatika nepamusoro pekuti havana kukasika kuwana rubatsiro, saka Wabvuyi wakava nepfungwa yekuti izvo chingave chinhu chakanaka chekuvatondera nekuvaka chipatara chino chinozobatsira veruzhinji. Saka pemberai nesu pakuzarurwa kwekliniki inei.
Mumawaya akarasikirwa nemurume amai Christina Chekerwa vakaratidza kufara zvikuru nechiremerera chakapiwa murume wavo nevamwe vakashaya mutsauna iyi.
Ndiri mudzimai wachekerwa. Chekerwa akashayika ichibva kunomutemwa neche 7. Saka zvine zvakandirwadza. Zvandirwadza kudaro ndikasara nevana ndikatambudzika navo vakasvika pakukura. Asi iye zvinezvi ndagara hangu ndaakuchinzwa kufarawo seupenyu hwandaakurarama ndichionawo zvaakuitika pamusoro peupenyu hwavo nekuti iye nhasi uno kwava kwakliniki pakubudikidza ndiwo. Zvino ndiri kufara ndichiona kliniki ndichiona vanhu vechifara zviri kundifadza nemhuri yangu vanga vachida kuti vauyewo asi kukundikana vanga vachida kuti vauyewo vapemberero kliniki vechiona vechifara kuti ndo zvinhu zvakafira baba vedu izvi asi zvava zvoitirwa zvaakutifadza asi zvakambotisuwisa zvakanyanyanyanya nekufa kwavo. Saka iye zvinezvi taakufara hedu.
Imwe shirikadzi amai Christine Pasipano zvavakatiwo vakafara nechiitiko ichi. Mbuya Noli Mudiwa vakati vanotenda Mwari akavachengeta apo vakashayikirwa nemurume panguva iyo vainge vaive nemwana mucheche. Amai Kalista Dzikiti vakati asvika tachema apo vakapiwa mukana wokutaura vakati vakasiyiwawo vaine mwana mucheche vakashaya murume wavo. Gurukota rezveutano vaDavid Parinyatwa avo vanobva kwaMurewa vakakurudzira kereke yeAnglican kuti irambe ichiita mabasa akanaka kudai sezvo kereke iyi iri kubatsirawo vanhu vakawanda vari kumaruwa. Vanhu vakaungana paSt. Clair's Anglican Mission vakadzokera kudzimba dzavo vaine mufaro mukuru vachiyemura kiriniki iyo iri kubatsira vanhu vanogara mumatunhu akakomberedza chikoro cheSt. Clair's Anglican Mission. Ndakamirira Studio 7 kwaMurewa, ndini Kiri Mudzamiri.
Munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi waGumiguru 29 kusvika Mbudzi 13? Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. KuHarare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa. KuManicaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. KuMashonaland Central, endai kuShamva North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, neKurushinga. KuMashonaland East, endai kuUzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. KuMashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. KuMashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholocho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Saseni, Berengwa West, South, North and East, Zvichavane Ngezi, Zvichavane Runde. Kuti muzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti muyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 6065, ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Barnabas Mwanaka vanova mumwe wevechidiki vanorarama nekutengesa mumugwagwa. Tinokutambirai pano pa Studio 7 mukoma Barnabas.
Ndinokutambirai neni nemufaro.
Mukoma Barnabas, tiri kuona kuti kanzuro yeHarare ichishanda nehurumende yakatanga kubvisa vanhu vose vanotengesa muguta reHarare. Zvinhu zvamira sei pari zvino?
Ya, kubva pakatanga mapurisa akabatana nekanzu kudzinga vanhu muHarare, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kutori nevanhu vazhinji vakutanga kurarama upenyu hunorwadza.
Imi mune makore mangani uye makatanga rini basa rekutengesa zvinhu?
Ini mune makore ekuberekwa anokwana kuita iyo 35. Ndane makore anokwana kuita 7 ndichiita zvekutengesa izvozvo.
Munenge muchitengesa chii uye zvinokwanisa here kuti muraramise mhuri?
Ine ndichitengesa madhisi. Zvinhu zvekuti unenge uchirarama usingapeni kukumbira kuwana.
Saka kuri kuti zvinhu zviri kunyatsofambawo zvakanaka musi iwoyo, munokwanisa kuwana mari yakawanda zvakadi pazuva?
Ya, kana zvinhu zvichifamba zvakanaka musi iwoyo, especially pamashure umomo, ndaa zvakanyatsakuti nakei mari ichitenderera zvakanaka. Waigona kutengesawo $30, $40 or $50 per day.
Ko mazuva anaya?
Mazuva anaya zvichatoitika, ukatobata $5 unenge watoshanda zvakanyanya musi iwoyo.
Ko iwo madhiska amuri kuti munombotengesa, asi mune musingakanganisewo here vaimbi nevamwe vanoita zvemitambo vaya?
Waindi tinenge tichivakanganisa uyezve takatobvuma pachena tinenge tichivakanganisa nekuti tinenge tichiziva zvinhu zvatinenge tisina kushandira. Asiwo waindi wakazotobatanawo iwo pachezva wakazoona zvichiva kuti zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika muno. Nekuti munhu anenge asina mamararamiro anoita ekusiro kuda kwako nekuti uri kuchida kwenyika nevari kutonga nyika yacho.
Saka muri kukwanisa here kuti munge muchitengesa imimi mazuva anaya uye mapurisa aya ari kutandanisa munhu wese mutaundi mese kana kuti vane dzimwe nzvimbo dzavanoenda?
Mapurisa aya ari kubata tauni yese, asi kune kwatinotengesera isusu kune mukana mukuru wekuti isusu tiri vanhu vakabatana tichida kurwisa nhamo yanga yatiira iyoyi. Saka zvatinototaurirana kuti vakomana zvezvi nguva yakatina yakati tiri kurongedza zvinhu zvedu, kutengesa zvinhu zvedu, tikaona iwo vakuuyawo tobvisa zvinhu zvedu, asi tiri kutomboita zviri nani titombotengesa. Asi vanhu vese kutaura chokwadi, Harare yese havasi kutengesa.
Asi ka mutungamiri wenyika akati vanhu vakanyanyozara muguta vanogona kupedzisira voita kuti mupararire zvirwere uyewo kuti guta racho risataridzike zvakanaka.
Ichokwadi chese chakatarwa nemutungamiri wenyika, zvinotaurwa chete nemutungamiri wenyika iyoyo kana zvinhu zvisinge zvakanaka munyika mavanotonga imomo. Asi kana zvinhu zvakamira mamirira zvakaita aya nekuti mumwe hakutisina basa, iwo mukuru wenyika wakatombotipromisa basa wakati pamanifesto yavo vakaita maelection ya 2013 vakatirindisa kuti vachacreata 2.2 million jobs. Havana kutocreata 2.2 million jobs, vakatorasikirwa nevanhu vakawanda omusi vanosvika amirioni nemabasa avo mushure mekunge vatombopromisa mamwe mabasa. Saka zvareva izvi nekuti zvinenge zvakatoomera isusu kunyanya. Saka kana nyika yakamira zvakadai, mutungamiri wenyika haangatarisi kuchengetesa guta kuti rigare rakachena everyday. Asi ndakafunga zvemunhu ari kutengesera murodhi imomo.
Imi makadzidza kusvika padanho ripi uye kuri kuti munyika mamuine mabasa, nderipi basa ramaida kuita?
Ya, inini ndakadzidza kusvika fomu siki yangu ndikabuda ne9 points. Tariro yangu yanga iri kuda kuita gweta, ndozvandaida nekuti chishuwo changu chaii chekumirira vanhu vandinoona vachishungurudzwa neutongi hwamugabe.
Mune chivimbo here chekuti rimwe gore muchazadzikisa chivimbo chenyu ichi?
Chivimbo changu ndinacho. Ndine hope nekuti pandaiva mwana mudiki ndiri kuchikoro ndaitoita chishuwo chekuti when I grow up I want to be a president of this country. Pandakatozozoona kuti president wacho haasi kutobva, saka ndakazoona kuti chivimbo changu chandingatoise pari zvino chekuti ini chagare zvakanaka oro mwana wangu inazvo sakatirarama munyika ino zvakanaka. Hurumende iripo yezanupiyofu inofanira kuchinjwa. Uye anonzi Morgan Tsvangirai akapinda mizuzu zvinhu amugabe, takaona zvinhu zvikachinja kubva kumasivil servants kusvika kumunhu wese. Vanhu vese hapana munhu aionekwa ari muraini yekumirira mari. Ndiye munhu andirikuisa pakupangu bhozi akambondipa ekizambo yandakaona nemazuva angu ini kuti if munhu uchikamupa nyanga dzekutungamirira nyika unoona zvakawanda zvakanaka. Nekuti taimu yakangopinda iyoyo yandaibita ari minister of finance, Tsvangirai vari prime minister, zvinhu zvakachinja zvakanyanya zvekuti nyika yese yakafara. Ende nyika yese iri kudzosera ndangariro idzozvo. Zvakambonaka sei zvinhu izvi 2013 zvinhu zvazomboipa sei aega futi munhu nyaya zvinda zvaipa kuti pangaina mobhiriza zvakanaka.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Mukoma Bhanabhasi nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai Mukoma wangu.
Manga makateerera kubva kuna Mukoma Bhanabhasi vanorarama ivo nekutengesa mugwagwa muHarare. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuna Praxidus Jeremiah kwaanotipa chirongwa chinotarisa zvechitendero.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
ndo ndi pasina
yesi timbarangu
timbarangu yesi timbarangu ndo ndi pasina
kushingamidza nhama dzinodiwa muchirongwa chedu apo tinotarisa nezvechitendero uri musi wesvondo kudai ari kukugamuchirai muchirongwa ndipraxedes jeremiah tinokugamuchirai mufundisi
zita rangu ndinoitwa mufundisi mica mafukidze ndakaberekwa kushurugu nedunhu rekwanhema ndikaenda kuchikoro kushurugu ikoko ndikazopedzisa chikoro changu ndava mugweru kusvika ndazozivawo kristu ndiri mugweru kuberekwa patsva kugamuchira ishe namambo nomuponesi wangu ndiri mugwere kuchechi apostolic faith mission
makanga makura zvakadini
ndakagamuchira ishe namambo somuponesi wangu mugore ra1989 kumukomba kuapostolic faith mission ndakanga ndava form 3
saka muchifundisi makazopinda sei
kubva ndichiberekwa kazhinji unonzwisisa kuti unokudaidzwa kwamwari maringe nemafambiro aunenge uchiita murwendo rokunamata irori asi ndakange ndiri muimbi ndichizoenda kuchikoro chechifundisi kusouth africa kupolokwane kwandakatanga 2005 ndichizopedza gore ra2007 pandakagraduata ndichizodzokera kumusha kwandakanoodhenwa nechechi yandakanga ndava kupinda nonzi awake grace ministry
kuno kuamerica makazouya rini
kuno kuamerica ndakauya mugore ra2013 muna august ndadaidzwawo kuzoshumira pane umwe musangano watakanga ndadaidzwa kwa ndichiri kuno mari vakati dzaurirawo mukana yakawanda yekushumira ndichiri kushumira nanhasi makereke akawanda kuzvizvarwa zvezimbabwe nekune zvizvarwa zvezvimwe nyika nemukana wakakura wakagadzikwa namwari zuva rimwe nerimwe kuti ndione kunoshumira
kwamuri kushumira iko zvino munoshumira nechirungu kana kuti nation
iko zvino ndiri kushumira ndiri kune inonzi Zimbabwean Fellowship Lovers Lane branch tinoshumira nechirungu tinoshumira neshona zvakanyanya nerurimi rwaamai because congregation yedu a bigger number yevanhu vanobva kumusha nokuda kwechirungwa chavakati vanoshuva kuva rurimi rwekumusha
tinonzwa kuti iko kudhalasi vanobva kuzimbabwe vakati wandei
izviro kwazvo variko nosangana navo mumacommunities umo matinopinda nokushumira kana kwaita matambudziko tinounoonana navo nekumakereke akati wandeiwo makereke anoshumirwa nezvizvarwa zvenyika yekwenzi yezimbabwe saka kwakawanda vakawanda variko kuno
munotomboita mubatanidzwa here wemakereke akatsaukana
izviro kwazvo mibatanidzwa inoitwa nemarevivals anoitwa misangano maconferences pachirungu anoitwa akawanda patinosangana mazimbabwen izvozvi takatarisana noumwe musangano watinawo pachechi pedu palovers lane watiri kukokera mazimbabwen from all over kwete mazimbabwen chete nevamwe vari nekune dzimwe nyika kubva musi wa10 kusvika musi wa12 november tine musangano wedu watinawo palovers lane hakuda muya anonzwa saka tiri kukokera vakawanda kuti vauye tikutarisira vakawanda kuti vanouya vazhinji vakakonfema
hurukurei yanga yakunakidza asi zvisinei nguva dzedu ndodzadyana mochitipa vhesi mufundisi
vhesi yangu yandiinayo inowanikwa kubhuku yajohn chapter 1 pavhesi ya12 inotaura mururimi rwamai ichiti asi vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vamwari ivavo vanotenda kuzita rake kureva kuti kristu haasaruri haana muganhu wemarudzi anotarisa vanhu vose zvakafanana hakuna waanonzi haagoni kusvikira bati zviri kudunga munhu kumugamuchira kana agamuchirwa une zvaanoita muupenyu hwemunhu kana agamuchirwa une zvinhu zvaanochinja anochinja upenyu ndosaka muri kunzwa John ari kutaura chirevo chake ichocho kuti kuna vose vakagona kumugamuchira akavapa simba kureva kuti simba redu romukristu romutendi rinobva kubva pakugamuchira kristu kumuita wake saka tiri vana nokuti takatenda kugamuchira iye kristu mumwe woga watakapiwa namwari wedu ndo panobva simba redu ravatendi kugona kufamba kurarama kushumira kuita zvose zvatinoita tinozviita nokuda kwesimba ratakawana kubva pakugamuchira kristu taishe namambo weupenyu hwedu regai ndinamati baba tinokutendai nesimba ramakatipa rinokunda zvose tinogamuchira nyasha dzenyu damunoramba muchitipa mazuva namazuva nokutendai nokutendeka kwenyu patinofamba nepatinorarama nepatinoshumira. Nokutendai navose vari kubata mabasa akasiyana siyana, kunyange navari mustudio vari kugona kutaura nesu vari kuita basa rinoshamisa kudai. Ngavaropafadzwe, ngavachengetedzwe, nemhuri dzavo dzichengetwe, nenyika yekwedu igorangarirwa nemi. Nokutendai Kristu waMwari, imi Ishe naMambo, mugokudzwa kubva zvino namazuva ose ari mberi kweupenyu kwedu muzita raKristu Jesu. Amen.
Amen. Haa, tatenda hangu mfundiku.
Ndino tenda kusikije.
Chaka tango usikia kumagumo wa ichirongwa chedu cha nasi. Harukuku oneka ya mchirongwa. Ndipu kwa kusikia kusikia nae.
Tinotenda zvikuru Praxidus Jeremiah. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu Isimba, kachibva kuchikwata Christ Like Choir. Iye zvino tokupai kambo muchinjiko kubva kune muimbi Ja Praise. Kambo muchinjiko kubva kuna Ja Praise akachiuya kwamuri kachibva kuna ku Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project rinoti riri kushushikana neuwandu hwenyaya dzine chekuita nemhirizhonga uwo uri kuramba uchikwira. Vana chiremba muzvipatara zvehurumende voshushikana nekuramba zvinhu zvoparara muzvipatara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine sezvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina nditungamiri Nkomo.